A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of mealie meal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Beitbridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Yeah, Gibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kuramwa mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwe itakasi tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60. Saka tiri kuti ngavadzorere mari pavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vashayisisa $500 votipai zvinoenderana nerate iriko yeinterbank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa. Izvini ivo mukana vachitaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinterbank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamukalkulatire nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikarichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta. Pakupera kwezuva tisiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuti Zimbabwe mushure nhongi yavawana news yekuti varayiridzi vaATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regai tinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period medu muikonomi yedu munoshanda maus dollars, moshanda marand, moshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari mumaus dollars, nokuti maus dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa maus dollars zvinokudawo kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nemaus dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza maus dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaus dollars gifts.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obet saying? And
Obet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zuluganda, it's called Kulam Tanje, Skruma, Wesagala, Wellesimbapo, Mumo, Wesumnoto, Wansumo, Ogonye, Ogumangalisayo. So sifuna kuzwa nganokuti lithini ngodaba lolu, lisiyethekelele khonapha ke kuFacebook zethu sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho ke kuradio emsakazweni, liyenelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi size ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile ke umnumzana Obet Masarahuri yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basumethi bona ngababhadalwa ikumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli kunokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye lama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha ke enkundleni.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese vari pa live stream yedu pa regional. Tina Courtney Paul January, I'm watching you From Kairicha in South Africa, Kennedy Mkunakanza, I'm watching you from Johannesburg. CBD, Festive Nyeketa, Arkutarku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson, hello. Mm-hmm. Kanyo Mweni, Arkuta, hello everybody out there. Arkuta Roma, Fungiro Ake Bright, Mashemba, Arku Cape Town, Arkutuna Pano, Mazemen Moyo. Hansi, I'm watching Shangu. Saka Pinda Mchirongwa, Mutauro, Fungwa Zenyu. Kutimunona Sei, Jurkurongwa, Ne Vatingative, Varairi, Zinyanyave Kumaruva, Tanzwava, Obet Masarura, Vachitaura, Ivo, Varukudakutiva Badarwi, Ne Marie Kunze, Vamtodi, Vachiti, Kwede, Kwete, Saka Pinda Mchirongwa, Titaure. Mm-hmm. Discipline Gibson Madani Rarkutiko EM Vamtodia. Vano ora one RTGS ere. So he's asking actually that does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Kaule, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, Gibson, you, my brother.
We are very fine. And how is Cholocho?
No, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the... bond note, or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting bond notes? I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaule? How are you making your own money when you are getting RTGS and bond notes? Because when you are placing orders in different places, they're demanding US dollars. So how do you make your money if you're a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you? Now since Mali are composing such Baba Kaul, that's in the very same.
In Mali, yes, super keeps more back. This is RTGS. I'm a bond. And la, it's called Mangao. Very high super more.
I worry getting bona kuti pane vatereri vedu vazhinji Gibbs today. There's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizvo because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa, saka tinofara kunge tiinemi. Muri kupi, Sister Cynthia?
Ndiri muHarare, Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze?
I think zvavari kutoda hazvina kutomboshata. It actually makes sense nezvakaita economy izvezvi. Because mari yavari kuwana haisi kukwana. Unotozoona kuti pamwe pei yako yese yapera uchibhadhara rendi. But then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro, uri da mutengera chikafu. Makombi acho ari kungokwira every time, fuel iri kungokwira. So kana uri kutangira salary yako in bond, hapana chaunotomboita nayo because uchingobva kunoitoraka yatopera usatatombopedza kana kuita anything. Saka since I have been just costing me my US dollar, you find that this is easy. Cooking oil 2 liters, it will be 25 bonds. Can out non zoons at 3 US, can have 4 US. But then it's also at this good time, be money, my US arch. But usually, I'm good. I'm a basic commodity. I check how under. I don't think I'm a US only bond, but my little pump sorrow. So government must really consider to wrap up my US dollar. Whether it's good to kwana mariacho.
Mhm. Imi mitombo dzokera kwa muri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubeka makeke.
Mhm. Saka pakubeka makeke ya muno zvinofamba sei?
Because nekuchinja kwaitwa economy, I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash equivalent depending ne rate remusiwo. Because when people think about my ingredients, they are charging me in US dollars. Or when they charge me a bond or eco cash, it is equivalent to red CMCO.
Tombo tidai urumende.
Don't do that.
Tombo tidai urumende ya kateri la Parisi. No zizwa mgada kutiva answe. Imise mudzimai arukuita jema bizimisi. Imo mwomurukuta rotu muruku beka makeke muruku yeza kuti murira rame. Mgada kutiva answe kuti chii. Chiche mochenyu ndeche kuti chii.
Chichemo changu kuhurumende ndeche kuti ngawa gadzirise nyika. Because easy. I doubt vanto bozo chingwa chineta mari kwa varu kumba kwa weku kuku. Probably varu kuto jika chingwa churugu tounzwa nindege kumba ku UK or something. But it's suit kiputambu zika muno. They should really put vanu pamberi because ndosha wakanda wakati vanu shukwanisa kushita. Gawati so pamberi they should really consider kuti sange kutu kukura wa masai vanu varu kutambura kundoku. Omwanokura na kutia. Sange kawa gadzirise nyika. Vaito ameno kuti dzimwe nyika dzinovatrusta here kuti vaiva invest muno, but I doubt kuti kune ari kutombovatrusta kana kuisa faith mahari. Saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent, depending on the rate of the day. Because where I'm buying my ingredients, they're also charging me US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
Mm-hmm. If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it, to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations, because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit, because if people are not earning much out there, I can't be able to make money, because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they do not have millennial or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says Otis Loban? For it, sir, I'm going to tell
you. Hey, Salvan Alva.
Yeah, but good job, Bob.
I'm happy. I'm going to call him yellow, a plant.
Yeah, good job. I'm going to call him a plant.
A plant is when it has out there.
I was telling you to come, Banjan. I'm going to call him a TJS, Lama Pond, Zogta. Sebesithi ngumquba kuphe.
Hey, soko sesifile u2008 part 2.
Kuhamba njani?
Kuzima kakhulu esifile u2008 part 2 ngoba into azahambi, awasavumi ama-RTGS akhona lawo lamabhondi ezitolo sebezivunela irandi esingelalo thina esingaliholiyo thina esebenzayo. Sokuzifananela nje asebenza kawusebenzi kuyafanana vele le mali kawula mali vele esihliphe kokufana nayo nakhesi.
So much.
This
is October. Back up the footy. The nteongo. Ye millimil. The saudo. The flower. Kunjal.
Millimil. emini ngengabona i-20 kg kwezinye izitolo besithi 33 bondi. Ungangukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyikhangele, hayi imali enkulu kakhulu esibili, especially nxa usebenza uhola 200 nje 300. Usiyakhipha 33 uthenga 20 kg yempuphu usalelwa imali. Ngapho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$2. Labo abamathesi ngeke sibasure ukuthi bakhwezile bazayenza njani ngoba ifuyele yakho niyadura. I-20 litres isiyi-100 bondi. Ngikhuluma kanje nje abanye abamathesi bafakile amatesi abo ngoba abasalethelwa amaprofit, akufela mali ezibuyayo ezindlini
abafana
bathova.
So singathi nxa ungena etekisini uyabe uthwela imali kumbe usebenzani?
Etekisini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibhondi ke babe befuna $2. So babe befuna imali vele ngoba nalapho kuthengiswa yona ifuyeli yakhona sebesala emagarajini iyakingekho ifuyeli nale edurayo. Iyabe idura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babe befuna i-cash. Babengafunile kuze ama-ecocade lamabhondi abo la. So babefuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi, siyakuzwa ke Colonel Nyeloman, siyabonga kakhulu khona ngapho eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
Oh, okay, thank you so much. Bye-bye.
Mm-hmm. I think so, we have another caller.
So, Coleman is saying...
Maybe before you take, you tell
forget,
me...
People forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Mm-hmm.
Yeah.
Hello, Mkoma Patrick. Hello? Hello, Patrick.
Hey, hello.
Magadi iko mukoma.
Ah, tinofara murese zvenyikoko.
Ah, kunotiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupiko?
Ndiri kukwekwe.
Kwakadi kukwekwe uko?
Ya, kukwekwe kuri nani.
Ya, taura itinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uye zvemunoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iyo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze.
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$25. Uye chikumbiro chematicha dehurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndiri kuda kudzidza nezvechikoro but nekoma kwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipase chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kunese vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but kwekuiwana manje vanhu vakufosa kuenda kukurokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much mukoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitira iwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Siyaphila kakhulu, ngaphi khonapho Bongile?
Ngobulawa eMpophoma.
Yeah, kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Yeah, anti thina sasikhula sasithi sasingachuti Mponzi.
Yeah.
Kati manje. Yeah, so akuthi kunjani khonapho nxa sikhangela intengo yempahla lokunye okutshene
intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily hey asisakwazi senze njani abamashopu sebekhweza daily izinto zonke impilo ezimbabwe sokuzima vela kusaphile
singathi impuphu-ke impuphu yimalini sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yangkhona
impuphu ikhwelile layo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyabi kubo-$15
iyawumani kg
10 kg yamakhilogram ayi-10
kodwa ithengiswa ngani ngedola RTGS kumbini
sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe
so singathi-ke wena ngokubona kwakho pho abantu bayithatha imali le
eyi lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party le-opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imloti
ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho ya
ha kuzima
ye siyawuza kakhulu ke bongile khona ngapho-ke empunzi khona ngapho-ke empophoma ungapho kwempophoma
etotal
o etotal duzana lapho sasithela khona i-fuel kudala hayi siyabonga kakhulu ungathina lokusasa mfowethu
hayi kulungile
so this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma you know 10 kg pack of millimil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis, according to him.
Yeah.
Yeah.
Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
Ai watiri wa destructora ne mi muri kupi.
Abandri Mukadoma.
Ah, tino kuchingamidza ikwakadi kukadoma uko.
Aiwa, ukadoma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamirira akaita zvinhu munyika. Uyezve tanzwa nhasi sangano reATUS rinomirira vadzidzisi vekumaruva vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze uyezve vari kufunga zvekuramwa mabasa munoona seizvi
ya nyaya yavo inyaya iri right nenyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari yemunhu yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairi kukwanisa kuvaitira iri ngoti achiipiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari maUS$ I think zvanga zvichivaitira zviri nani kozanti achiipiwa nhasi hana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro haasi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yese haasi kukwanisa nemari yarikase yaari kupiwa nekukwira kuri kuita zvinhu
imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko
isu saitomboshanda makambani akafanana nario zimu saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvichakwanisi kuita takabata dzimabasa taakumbokata so takatomira mabasa atisi kutoshanda
saka muri kurarama nei
mati
muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zvakatooma unotoshaya kuti waita sei kutongo izvi ndirikuda kuti iite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa sika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa
handi munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando
ya but not hysteric
right mbichana iyoyo tell us what's the situation like for you there in Kadoma
in Kadoma things are not good to everyone so we need help if you use US$ everything will be easy
saka mashoko api amungade kupa imi dai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi
zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa kubvisa zvavo bhondi racho voti takutishandisa maUS$ vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaUS$ so that isusu tise kushanda ma annuity tokwanza kuwano ma PCX kuwano ma civil servants so that ma US dollars anitanga kusegulita munyika.
Aiwa tinotenda chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa kana nesu tinotenda nekuti pinza muchirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musanete garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Believe Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, you have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded as what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears as it is now more of a Zimbabwean, more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So mm-hmm. I think if we can really consider using a run, I think that will help us a lot. Even then, I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the rand, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that you have keeps is that we don't have our own currency now. Right now, as we speak, so that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond not thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond not.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow, Baba. Your uncle's not tomorrow. Baba, my uncle,
sakubona mthakazi.
Unjani kona ngapho lapho khona Nkosi Natimoya?
Hayi, ngiphilile kakhulu ngilapha endaweni yase Cape Town. Nami ngithe ngithathe ngiyabonga leli thuba sendiphume umthakazi omuhle ukuthi nami ke ngiphawule ngodaba leli zwi lakithi lolo olunzima kangaka.
Ye, phose lakho.
Hayi, khona kunzima mpela ezweni lakithi, kunzima kakhulu. Size sithanga nokuya ekhaya ngenxa yokuthi kunzima ukuthi akunamsebenzi, abantu abasebenzi, imali yakhona kayikho, plus izinto ziphinde zikhuphuke zinike kube nzima. Kanti angazi ukuthi uma izinto zikhwela ngalolu hlobo abantu bazophila ngani, bazophila kanjani abantu bengasebenzi. Kuyinto enzima kakhulu leyi. Lesi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho nasemazweni la sikhona khona kasiphili kahle, ucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuba sabakhuphe le nto yabo, kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazama ukuthi bakhuphe, because le nto hhayi ayilisizi ngabethu ngisilize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, alikhaya yikho khona lokhu kesiphila ngokuthi lathi lokhu esikudobhaka ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi labo bazame ukuphila. But ipili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle, imsebenzi yakhona kunzima uma ubuye ngaphandle, ngoba le mali sabe sinikeza enqaleni lapho khona ufuna ukuphila, emuva kumele ubaphilise. So kusidonsisa nzima kakhulu. Uyazi ebeseyisisa nje ukuthi kumbe ngabe phela, ngoba kudala laphana kwathi isimo sasesibheda, unkomo wayenza i-unit government lo mgali. Ukuthi uma sebebheda futhi kwangirayile omgali baphinda benza i-unit government, kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esima bengabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nishamisa bayenze leyo unit government ekhiphi ukuthi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya, ungajina kusasa baba. Yeah, so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. There are no jobs, but prices are going up.
Mm-hmm. Yeah. Mm. Hello, caller.
Ma, kadini.
Tiri wadi, makadi enyu kwa muriko, kumurikupi.
Aiwa, ndilo fara. Ndimkoma James, ndiruku South Africa.
Aiwa, kwa kadi, trukunya tukukunzu kwa hii, ku South Africa kwa kadi.
Ah, ku South Africa kwa kanaka, simulungo zoka uti. Kana usiri kwako nenyaya dziri kuitika kuno kuSouth Africa, nhamo yacho yakatoti yatotipinda zvakaomarara.
Aiwa ndizvozvo, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika uyezve nechikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika kuZimbabwe uku takagara takangoita hamheno kuti dambudziko rokuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu ende havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chii chiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino, handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dzinoda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndoto ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja. Ukatarira unoona kuti mari idzi hadzisi dzavo vanhu, havo dziri kubva kune ivo. Ikozvino pane ari kunzi mwana wa mutsvanga akanowanikwa aine $200,000. Munhu anogara nemari yakadaromba ende zvakatotaurwa zvakatopera vakatozviburitsa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida ba, vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo. Hameno kuti tichararama sei?
Saka imi dai hurumende yange yakateerera pari zvino zvii zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyi yemamiriro emari nezvimwe?
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugabe dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopposition chiuyai tigadzirise nyika, nyika inake fasi tozoita zvemaelection. But vanhu vane utsinye mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai choziva kuti imi maisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidzi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vai zvinhu zvavanotaura zvinotirwadza. Saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredhio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti hamene kwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutabura.
Aiwa, sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera. Saka tinopa mukana kune ivavo vezanu veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo. Asi handiti munotaura henyu chirungu, mubva mangoti dedemo chirungu.
Chirungu chinondinetsa.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Bye-bye. Hello, Mike.
Munsei, sister.
Sista vari bo, makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara, takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngosilati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema. congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Emmerson Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be, you can't help hold our country ransom like that. Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini khona ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe wena ke ubona njani khona ngesindebele sibe
ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala lithi ama-elections arigiwe hhayi akusebenzani lonke liye phambili umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye lakathi esikule dalo ndinaleyo ekhona evuna ukuthi ama-opposition bathi bahlangane kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa abantu bahambe beye phambili nginika isibonelo se-South Africa e-South Africa ngale mbone uMalema ethayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi uKhetho ludlilile ilizwe esitshe lokuthi mongameli ukusebenze kungabile corruption kuhulumende yethu kungabila lokhu ekufiselwe kuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye kanti indaba kungenzakali lapha eZimbabwe. Indaba kungenzakali la kweZimbabwe khona. EZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe la kwezi. Sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi usebenze, sikunika lathi siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisishe sindawonye zindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media
dakutenda vese vari pasocial media platform yedu yeVOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatiri kutowana vachipinda muchirongwa pari zvino asi regei timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa taona isusu Lucy Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square ndokutaura kuri kuita Lucy Ndongo yechikowero Nicodemus Matari runs Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi caught me arguti zanu dai atonga maskati mausiku MDC yotonga maskati. Zvinhu zvoita bobo saka kwari that's the unity says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then Zanu PF at night and then there's a unity government that way but I think it's just bringing humor
yes in the evening right
yes so that's his take.
Let's take this call and then we'll come back to you Marvelous Stanekile Pofu kunjani
siyaphila ninjani sithandazile mpofu
o sithandazile unjani ntombendala unjani mama
ngiyaphila linjani
siyaphila kakhulu so ke khona okwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama
ayokwenzakala eZimbabwe baba iZimbabwe simoshakele eqiniso asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi sokunzima kusalulanga ngawo uhulumende uyavuma ukuncediswa
ancediswe mbani manje urhulumente
urhulumente kavume uNelson Chamisa amncedise bengadonzelani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-ekhonomi yeZimbabwe
ukuthi ungalunga sebeli
bengancediswa nakuzalunga baba
so oba mamakhiye lapha ushude kuchamisa beli mkhiye amakhiye
ngitsho cha kungayisiyo obamba amakhiye sibili kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu yena yedwa kangeke basakukwanisa
so kumele behlale phansi balungise i-unity government kokutshoyo
yikho phela baba
kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kula ma-unity government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unity government kuyaphetha ngani khonoko
hayi kufanele kwenziwe kanye kube kungenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
So wena ekhaya lapho ovela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba. Kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree, iranda liyasebenza ePlumtree, ibond nothi liyasebenza ePlumtree, i-US liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singatsho ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo.
Ugcina nini ekhaya mama?
Mina ekhaya ngigcine ngo last month.
Oh yes, sizokuthiwa besikuhlupha phela ama-RTGS lawa le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso, iqiniso lihle ibond kalisathengi bantu.
Kulo buzima.
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbako.
Hayi siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa ntombendala.
Sibonile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She's also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are Murukupi.
That was Max Matongo and Rukumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kwakana Kando Namoye Sugar.
At our ratings with Rukunya so Kukuns wife, Unarez and it's very clear. Chesho Tipeo, Kutikwaka Mira Seiko, Kotakatarisa Nyaya. Yemutongo mutengo yezvinhu uyezve tirikuona vana vadzidzisi vari kukumbira ivo kuti dai hurumende yavabhadhara nemari yekunze vachikokerwa nesangano reATUS rinomirira vadzidzi vanodzidzisa kumaruva. Munoona seizvi?
Itori fungo yakanaka mainini. Ndakabva kumasvingo ngati kuswera zuro. Ndakatenga zvinhu $100. Ndikakudzai kuti ndakaendesa chandakabata zvinosereresa nokuti shuga chai chaiyo muhosero yakuita $7 shuga. Tobvapo mafuta ro yaikuita $21 muhosero nendokutaurao. $21 mafuta akubikisa. Saka ndiudzei kuti an ordinary teacher ari kutambira $500 angatenga chii? Pfungwa dzangu dzokuti kana vachiti vada kupuwa mari in hard currency zvitori nani nokuti shuwa namwari mararamiro acho hazvina kuitwa. Nokuti imagine kuti kufamba mazuva ano muzimbabwe kuchaiti kwaakudhura. Kwaakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe a distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10. Ndikarikudzoka yaita vasikisi
apa inini
chemera kuti atambire in foreign currency. I think zvingatove nani vanogona kuwana or something.
Imimi munobata mabasa api emaoko?
Iko zvinotongori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here? Muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here? Zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura chakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi dai kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanatsa kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzikwa anyone ari muhumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizel. Nokuti somaonero angu ini dizel nepetro zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvaita kuti ani nani an ordinary person muzimbabwe atadze kudini kurarama. Nokuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taurai zvenyu
friend yangu shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And the $150. You couldn't say it could joke $150. I couldn't attend the funeral because there's not any people to pay money for transport.
Mm-hmm.
And imagine what the children of Munofana Bushema and Chema, Mufara and Fara. I failed to attend his funeral.
Mm-hmm.
Not because of the single, but because of the situation, younger single, being good, a pana panda, $300, you could find the fate.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo tinokutendai mukoma kune kupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu asi daita igorawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama tikwanise kudini zvinobva mumaoko amaticha saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na marima tisha akwanisha kuinta kutambira mari gama ata $200
aiwa
kwa mari ya kawanda kwa tambisa $200 kana $150 warubula kurarana
aiwa tinukutenda icha izo muve nezuva rakanaka. We're hearing there, Gibbs, from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
So, really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tube njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani ukwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Tube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatsha wenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile ihamba amazwe namazwe thathathuyo sengekho ekhaya kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholile kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu bangabeZimbabwe okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokuhlana sithala uvalo ukuthi manje sizasofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzani kodwa kulungiswa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu bengangiswa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamacembu lawana aphetheyo nje kakhulu iMDC nezanPF abayeke ukulo ngoba laba balwela khona kusuka kuchaphekezele lati ngathi singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC meBSK basiphethe lapho uthi okay uthi uyabuza thina siyavala la and mabe vala lapha uhlupheka laba bantu and then unsinyolo lwana olufakwe sekeleza ama-sanctions la khona. UMnangagwa amthinti or abaholi bezanPF abathinti lana athinta thina napho ngoba manje lapha sikishaya abadala laba mayefuni ethink uyakwazi ukusivota loba eMozambique loba e-UK.
Yeah. Hayi siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu uphosela ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo makavule abantu beZimbabwe nawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aloba ubaba uMnangagwa akalama-sanctions lawa onawo maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese mkhipha sithi ndoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazi ukuyehluleka noba kumbevele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqa asazi.
Hayi siyabonga kakhulu Ndlovu ungathina kusasa baba. Yes, so that is Mr. Mzunduzwane Ndlovu. He's saying that, you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon, Muramba, Kudirwa. Arikuti iye ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa Tafianza, I'm watching you from Johannesburg. Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi Courtney tinokutendai Simbarashe chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka noti zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva edu Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nhasi. Prosper Machizera, hanzi ndinonzi Prosper Machizera, please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita. Very soon Muramba Kudirwa, I'm watching you from Chipinge, saka thank you so much. We've got people watching us all the way from Chipinge, vamwe vari kuJohannesburg, vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare. Over to you, Gibbs.
Yes, so kulo baba ke umthandeni Nqobisi Chibale, so uti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uveleka yenzi uright nxa cha abantu kuphela ikho sikubona kuphela. Then Martin Frank Samamo uti mfonelani Samamo sakuzama khona poke mfowethu. Uthuli Masoka uti yebantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe leSouth Africa vela kukhambelani konke lokho. Kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios. Abayeke ukudlala ngabantu. Yikho lokho okwenza ukuthi lizwe lingalungi. UDenzel Dube uthi ngikonestiki Dube. Uzobuya ke uTendai Mashonga uthi ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle kahle. I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uthi ye lokho ngikhona khona phestikini. Makona ina vanhu kuna?
Saka tida kutenda vese, pane vamwe vambotinyorera, tisati taisa chirongwa ichi, pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tida kutenda Max Matongwa, ni Laxmo Mangwiro, vesa vambotinyorera pataisa post edu, Simbarashe Taone Shiri. Tichange triku kukufonera imangwana chende ramberi ne chirongwa ichi, tita urapa Let's Talk, ngati kurukurei, chatino kupakurei ne chipiri, saka tosanga na ipapo, titau, tichende ramberi richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gibbs.
Yes, uzabona ke umtakatixo bayana uti hey kuzima sibili kukhonopo okwenzakala kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke uNison Dube uti bond not yilo elibangela konke lokho kuhlupa abantu beZimbabwe. Kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu. ZANU-PF hashtag must fall. So ke ngawugawuli khona uyaphendula khonapho. Kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe. Kuzobuya ke uMcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this, not everyone. Untombi yakomnyathi uMamdluli uthi eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi du Mamdluli. So I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Tinokutenda ivese vanga vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona neavo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator Pilif Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
Bye-bye. I'm marvelous Mfanga Nyahuye saying I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.